kugovera tinenge tichiita inonzi March achafa muharare vaiyo muzimbabwe yemuzimbabwe vanokwanisa kuatenda musi iwoyo come on Saturday tichifamba kubva patownhouse paseten footbridge tinosvika paharare gardens paentrance yachona because ndo patinenge takuitira the meeting ichazoitwa afterwards. Saka madzimai anenge achimacha ivo vachitaura nezvesection 56 iri mubumbiro redu remutemo inotaura izvo nezvekuenzaniswa kwemunhu wese. Section 56 inotaura iyo kuti hapana munhu ane kodzero yekusarurwa zvichienderana nekuti mukadzi kana kuti murume kusarurwa zvichienderana nekuti munhu mutema kana kuti muchena kusarurwa nekuti haana mari kusarurwa nekuti pamwe kwaanobva kana kuti kwaakazvarirwa. Section iyo inokurudzira kuti munhu wese ange achiwana kodzero dzake zvakaenzana vanhu wese vachiwana mikana yakafanana ende inokurudzira kuti hurumende iite zvainokwanisa pamagariro ose evanhu kuti munhu wese anowana mikana yakafanana uye anobatwa zvakaenzana ende haasarurwi zvisinei nekuti munhu akaita sei asi munhu anongobatwa semunhu yemuzimbabwe.
Imini muri kutarisira kuti hapazoitika mhirizhonga here? Tichiona kuti kana kune kuratidzika kunoita munyika dzimwe dzenguva tinoona mapurisa achipindira.
Taedza nepossible tinokwanisa kutaura nemapurisa wakuwana police clearance tu kuti vave vange varipo vachiongorora kuti mash iri kuitika semarongero ataiita uye isusu mamembers eunions coalition tasarudza nawo kuti pane vamwe vanenge vachibatanawo nemapurisa kuongorora kuti vanhu pavanenge vachimasha tinenge tichiita zvatakafambira isusu asi kana pakazoitawo vave kunze vanoedza kuunzawo mishonga ndo panozopindwa mapurisa nekuti anenge aripo ende iyo nemaonero avo ndinotarisirwa kuti vanenge vachiona kuti uyu mukakodzera mhirizhonga haasi wevanhu umwe wevanhu vanga vachiita sei vatakawirirana navo kuti ndivo vachange vachiuya kumacha.